Manera kanaka muriye Zimbabwe, ino is Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo mbudzi 17, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano weSADC uri kutarisa matambudziko akatarisana nedunhu reSADC wakatanga nezuro muHarare unoenderera mberi. Bazi redzidzo yepasi rinoti riri kufara kuti gore rino bvunzo hadzina vakakwanisa kudziona dzisati dzanyorwa. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti kune zvikoro zvakaparadzwa nemvura yaive nedutu matunhu ane chitsama emunyika. Mhemberero dziri kuenderera mberi muZimbabwe mushure mekubudirira kwechikwata chenyika chenhabvu cheWarriors kuenda kuAfghan kechitanhatu kubva muna 1980. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wechimbi chimbi weSADC wekuzeya matambudziko ari kuitika mudunhu iri wakatanga nezuro muHarare uri kuenderera mberi. Nyaya dziri kuzeyiwa dzichinzi dzinosanganisira kuratidzira kuri kuitika muMozambique uko kwaita mhirizhonga, hondo iri muDRC pamwe nesarudzo dzakaitwa muBotswana nemuMauritius uye dziri kutariswa kuitwa muNamibia. Kuratidzira kuri kuitwa nevanopikisa muMozambique vachiramba kutambira zvakabuda musarudzo dzakaitwa muswa 9 gumi guru kunonzi kuri kutyirwa kuti kunogona kukanganisa dunhu reSADC sezvo kuri kungovharisa miganho yenyika zviri kukonzera matambudziko munyaya dzezveupfumi munyika dzakasiyana-siyana. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti vanhu 30 vafa mumhirizhonga iyi, kunyange hazvo vanopikisa vari kuti vanhu vafa vanodarika zana. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndo vari kutungamira musangano uyu sasachigaro veSADC. Zvichabuda mumusangano uyu zvinotarisirwa kuziviswa pauchapera nemusi wechitatu svondo rino. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Panyaya iyi yakanyanya kukura pamusangano uyu inova nyaya yegakava riri kuMozambique. Chandikanyanya kutaura ndechekuti kuumbwa kwehurumende inenge ichibva kuvanhu sezvinotarisirwa panoitwa sarudzo chinhu chakakosha zvikuru, nekuti zvinounza kutambirika kwehurumende iyoyo mukati menyika kuvanhu vezvemabhizimusi, civil society, uye kunyange kune vanopikisa vezvematongerwo enyika. Ende hurumende kana yatambirika mukati menyika, nekunzewo inobva yatambirika, saka dzimwe nyika dzinobva dzaita kudyidzana nayo. Saka danho resarudzo rikasafambiswa zvakanaka uye pakaita gakava rikasatongwa zvakanaka, hurumende inobuda ipapo ihurumende inenge ine mutauro, haigoni kunyatsotonga zvakanaka, inenge isina inonzi pachirungu legitimacy. Saka SADC inoda kuti ipagadzirise ipapo iite kuti inoratidza kuti inomira kudivi kwevanhu, isingamire kudivi kwezvematongerwo enyika vainenge ichisarudza. Hondo yekuDRC tinoziva kuti hondo iri kukanganisa kugadzikana kwezvinhu munyika iyoyo. DRC inyika ine upfumi hwakawanda muzvicherwa, inyika yekuti izvi zvayo zvikafamba zvakanaka inofanira kunge iri nyika inotobatsirawo dzimwe nyika muSADC. Asi nokuda kwehondo iyoyi hato nemakore zvino muDRC hazvinyatsoramba zvakanaka saka inotoda kutoti sadhikimire igone kugadzirisa nyaya dziri kuneta munhengo dzayo
pane vamwe vari kuti dunhu resadhiki ragara rakabatwa nemapato akarwira rusununguko zvinoita kuti zvinge zvichinetsa kuti vemapato anopikisa vatambirike munoona here zvinhu zvinhu zvingatarisirwawo zvakare pamusangano uyu
hongu iroro idambudziko nekuda kwekuti tikatarisa kuti vari kutungamira sadhiki vakaumba hurumende munyika dzakasiyana siyana tinoona kuti vemapato akarwira rusununguko vanenge vachiri nenhamba iri pamusoro kune avo vanonzi vari kubva kumapato anopikisa saka izvozvo zvinoita kuti nyaya dzikaunzwa especially vemapato anopikisa vachigunun'una pane kakugira vemapato akarwira rusununguko ende izvozvo zvinobva zvaita kuti zvinhu zvirambe zviri manyama amire nerongo
toti dambudziko iri ratadza kugadziriswa nekukasika pamusangano uyu zvii zvamungataura zvingatarisirwawo zvingakanganisa dunhu
zvinogona kukanganisa mafambiro emaelections ari kuuya uye nekusawirirana kunogona kuitika saka zvinoda kuti vatobata nyaya iyi zvakanaka zvinoita kuti zvipe confidence kunyika dzese dziri mudunhu resadhiki
avo vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muchinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunare kwakare kuSouth Africa neStudio 7. Bazi redzidzo yepasi rinoti riri kufara kuti gore rino bvunzo dzakanyorwa pasina dambudziko rinombosanganikwa naro mamwe makore rekuti vamwe vadzidzi vanozonyora vaona kare bvunzo idzi kana kuti leakages. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti izvi zvakakwanisa kuitwa kubudikidza nematanho akasimba akatorwa nehurumende ekuona kuti mapepa ebvunzo achengetedzwa kubva musi waadhindwa kusvika musi wapedza kunyorwa bvunzo. Bvunzo dzegrade 7 dzakatopera kunyorwa uye vadzidzi veform 4 neform 6 vari pakati pekunyorawo bvunzo dzavo. Ngatinzwei vandoro vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Bazi reprimary nesecondary education rinonzwa kufara chaizvo nekuti hatina kana umwe zvake candidate akakwanisa kuona bepa ranga risati ranyorwa kuti aitei yatinoti pre-access kuriona risati ranyogwa kana kuti hatinotaya maleakages. Izvinotifadza nekuti taado nemakore anoita matatu pasina kana nhoroondo yakadaro yatati tasangana nayo. Zvinoratidza kuti isu sebazi reprimary nesecondary education takagadzirisa pamwe chete nezvimusek nyaya idzodzi dzemaleakages saka tichienda mberi tikuona kunge iri richange risisiri dambudziko rekuti ringatishungurudza.
Kuyo mazamanishoni acho muri kugutsikanawo here nemafambiro aari kuita vandoro?
Tiri kufara chaizvo nekuti mazamanishoni acho ari kuendera mberi zvakanaka akutondopera vemafom 4 vaakutondopedza uye mafom 6 vaakudondopedza. Takatotarisira kuti pasi rete yedu yegore rino ichange yakakunda yemamwe makore ese kumashure uko. Zvinoratidza kuti tiri kupa dzidzo yemhando yepamusorosoro.
Tiri kunzwawo kuti kune zvikoro zviri kukanganiswa nekunaya kuri kuita mvura pamwe chete nedutu zviri kuzoita kuti vana vange vachikanganisika mukuenda kunowana zvidzidzo zvavo. Zviri kukanganisawo zvakadii kunyorwa kwebvunzo uye zvii zvamuri kuitawo sebazi redzidzo padambudziko irori rekutorwa kwezvikoro nemhepo?
Zvikoro zviri kurakashwa nemhepo nekunaya. Hongu tiri kuzviziva takabatana neve devolution ministry estate and devolution affairs isu sebazi reprimary and secondary education ministry of local government tichibatsirana kuti tidzosere zvikoro izvi panzvimbo yazvanga zviri. Hatisati taita hedu dambudziko rekuti pane vakakonewa kunyora nekuti chikoro chine chisina pekunyorera saka tichiri kunzwa kufara chaizvo kuti zvinhu zvese zvichakaringana. Kana kuchizonzi kune vana vasina kunyora kana vakakundikana avo vagara vanhu vachizokwanisa kunyora kana gore rino uya muna June kana muna November.
Ava vanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, sangano rinomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUZ, rinoti kune zvikoro zvine chitsama zvakaparadzwa nemvura iri kunaya munyika pane nenguva, izvo sangano iri rinoti zvave kukanganisa kudzidza kwevana. ATUZ inoti matunhu ane zvikoro zvakanyanya kukanganiswa nemvura ine mhepo iyi ndeye Masvingo neMidlands. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mutungamiri wesangano iri Vobet Masaraure.
Pari zvino matunhu atatambira mashoko akanyanya ematambudziko aya kuMasvingo nekuMidlands, asi nyika yese mvura iri kuita ichiwanda kudarika mwero zvayo. Zvikoro zvakanyanyoparadzwa zvakanyanya zvekutotadza kudzidzika pane zvatawana isu mutsvakurudzo dzataita. Tawana zvikoro zvazviri 56 zvazvinzi zvine infrastructure yanyanyoparara, asi zvikoro zvisiri kutokwanisa kudzidzwa nekuda kwenzira dzakawanda dzakonzereswa nekuwanda kwemvura nemhepo zvazvidarika 1200. Zvikoro izvi zvagara zvimwe zviri vulnerable, zvagara zviri zvine midhuri mishoma yekudzidzira, vana vachidzidzira panze kusina mabridge nezvimwe zvakadaro, zvazvidarika 1200. Asi zvanyanyoparadzwa infrastructure zvakanyanya zvishoma nini zvinongodarika 50.
Saka rubatsiro rupi rwamuri kutsvaga sesangano kuti munge muchibatsirawo kumutsiridza zvikoro izvi vana vaenderere mberi nekudzidza zvisina kukanganisika?
Tichange tichizivisa zvikoro zvakasiyana-siyana zvaparadzwa nenyaya yemvura yakawanda nemhepo iyi, tinokurudzira veruzhinji patinenge tapa zvikoro izvi tichange tichipa nenhamba dzevakuru vezvikoro ikoko, vamungakwanise kubatana navo veruzhinji muchivapowo zvamuinazvo kubatsiridza kuti vana vakwanise kuenda kuzvikoro. Dzimweni dzenguva pachavakwa matende, dzimweni dzenguva pachada kuiswa mamakeshift school ekuti vana vadzidze. Tinenge tichichema neveruzhinji kuti vapindire. Saka tichati panguva iri kuteera tichapa zvikoro nenhamba dzevakuru vezvikoro zvese zvakaafektwa zvingade rubatsirwo nekukurumira.
Zvamuri kuitawo sesangano reATUZ mukufambisawo nyaya dzechenjedzo kuvana vechikoro pamwe nevarayiridzi uyewo kana vagari vemunharaunda dzingadai dzichizosangana netsaona idzi?
Isu sevarayiridzi ticharamba tichienda mberi tichiti kana tikawana information topa vanhu chenjedzo munharaunda dzatiri kugara, tichakupa chenjedzo yakawanda. Saka tinee tichikumbira vanhu vanokwanisa kushandisa mishini vehurumende kutizivisa pachiri nenguva kuti ndedzipi nzvimbo dziri kutarisirwa kuti dzichawana mvura yakawanda zvakadarika mwero, dzichawana mhepo yakawanda kudarika mwero. Tokurumidza kumhanyisa mashoko aya kuvana vozivisa vabereki. Dzimweni dzenguva tichimisa vana kuya kuzvikoro, asi kana kuri sefu vana vachiuya toenderera mberi vana vachidzidza vari sefu.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarayiridzi vekumaruware ATUZ Vobet Masaraure vari parunhare muHarare neStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mutevere VOA Shona WhatsApp chano yedu, apo tinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Makavhura WhatsApp, dzanyai pakanzi update pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona, modzanya pakanzi follow. Apa hapadiwe link, asi kune vanoda havo kushandisa link, endai paFacebook page yedu, patinoisa link yacho. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum. Tinogapurira nemufaro kuchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Anokuunzirai chirongwa ichi svondo rino ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nevechidiki vanonzi Profesa Mapendere kana kuti DJ Prof vanoshanda nenhepfenyuro yeChange Radio vari muSouth Africa. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu DJ Prof.
Tinotenda makadi mugoma Jonga Kandemiri. Takatanga nepfenyuro yeChange Radio ndokwandiri kushanda ndiri ndichibatsira apo neapo. Tine zvirongwa zvakasiyana siyana zvatinoita, asi inini ndinowanikwa ndiri muchirongwa chekuverenga nhau murimi rwechishona, zvakare ndichitepfenyura semushamarare pane dzimwe nguva. Ndekazhinji kacho tine chimwe chirongwa chatinoti news review pachirungu, kana kuti chatinopa nhau dzesvondo rose chatinoita musi wesvondo wega wega nenguva dza 8 o'clock kana kuti nenguva dzesere dzemanheru paChange Radio. ndosha ndiri kuita mazuva ano ndiri kunoku kuSouth Africa.
Chii chakaita kuti munge muchitora danho irori rekutanga nepfenyuro yeChange Radio uye iri kutambirwawo zvakadi nekuva muri kutepfenyurira?
Mukoma Jonga, chakaita kuti titange nepfenyuro yeChange Radio takachitanga chirongwa ichi mushure kwemekunge tagara tikaongorora tikaona kuti nhau dzenyika yeZimbabwe dzakanyanya kurerekera divi rimwe chete, zvokutoti vanhu vari muZimbabwe chaimo kana kuti nevari kunze kwenyika havasi kukwanisa kuwana nhau dzakakwana, kunyanya-nyanya kana nhau dzacho dzichisanganisa uori wehurumende yenyika yeZimbabwe kana kuti kumbunyikizwa kwevanhu venyika yeZimbabwe, hazviwanzo kubudiswa izvozvo munyika yeZimbabwe.
Zvamuri kuita zvinhu zvamakadzidza uchikoro here kana kuti makangozviitawo nekuve nechido?
Mukoma Jonga, Professor Mapendere is a social scientist by profession. Asi zvekutepfenyura handina kumbobvera ndazviendera pabhenji kunozvigarira pasi kuti ndiite zvechikoro. Asi ndakangoona kuti kana zvekutepfenyura zvekuti ndiudze vanhu chokwadi, regai ndingoshandisawo muromo uyoyo. Asi zvezvakare usiri kungoshandisa muromo asi kuri kushandisa zvakare nepfungwa kuti zvandiri kutaura izvi ndizvo here zviri kuitika kana kuti manyepo.
Vateereri vangada kuziva kuti iyo nepfenyuro iyi iri pasi pebato rezvematongerwo enyika here kana kuti munoita makazvimirira?
Nepfenyuro yedu hainei nezvematongerwo enyika, ndosaka muchiona kuti tinotepfenyurwa zuva nezuva zvisinei nekuti mamiriro enyika kana zvematongerwo enyika zvakaita sei. Hatina bato ratakarerekera, ndosaka ndambotaura paya kuti nhau dzemuZimbabwe tinotaura dzese. Kana kuzumba maramba pfungwe kuri kwezanu pf kukangoitika chinhu chakaipa chinova chinokanganisa, kana kuti chakanaka chinova chinoita kuti nyika ienderere mberi, tinongotaura nezvacho. Ndinofunga kuti vanhu vangada kuti nenyaya yekuti tiri kuti Change Radio. Change Radio izita ratakatobudawo naro kuti titaure kuti iradio inotaura zvine change mukati. Tinotaura zvinoitwa navamunangagwa, tinotaurawo zviri kuitwa navachamisa. Kana vamunangagwa vakaitawo zvakanaka, tinotaura zvakanaka zvavanenge vaita. Asi kana zvikange zvakaipawo, tinotaura zvakaipa. Vachamisa zvimwe chete izvo vakaita zvakadaro. Kana bato ripi zvaro, even kana vawashmen vakaita zvavanenge vaita, tinongotaurawo zvavanenge vaita zvakanaka. Vakaitawo zvakaipa, tinongotaurawo zvakaipa.
Munoona remangwana renyu rakamira sei tichitarisa kuti masangano ari kuitawo zvenhau pamadandemutande wawanda? Munoona here Change Radio iri nepfenyuro icharamba yakamirawo semuzambangwena?
Baba kandemiri, tinoona ramangwana redu rakajeka sezvamuri kungowa kuti mishini yachizvino zvino iri kuuya ikai, ndo yatiri kunge tine vimbo nayo kuti se radio iri online zvichatibetsera zvakanyanya kuti vanhu vanenge vaakushandisawo mishini yechizvino zvino kuti vakwanise kutiteerera kana kutinzwa kana kutiona pamasaisai akasiyana siyana sezvo technology iri kuadvanza zvichienda kumberi.
Manga makateerera kuhurukuro yataita naProfesa Mapendere, vanozivikanwa neribasa rekuti DJ Prof muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti Religious Forum, muchichipiwa naIvans Zininga weStudio 7.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Yesu simba rangu, simba rangu.
Ndinokuchingamidzai vateereri muchirongwa chechitendero chesvondo rino kuno kuStudio 7. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nasi tine rombo rakanaka zvakare, tine muapostora wedu Apostle Martin Matinenga vachitipa shoko ramwari nasi. Apostle, tinokuchingamidzai pachirongwa, sanganai nevateereri. makati gadzirira zvipi nhasi.
Tinokukwazisai vateereri vedu vestudio 7. Tinokukwazisai mukoma Zininga nokutendai nekutipa chirongwa chatinosvika patinotenda Mwari uye tichigoverana ashoko raMwari kuti tose tose tive nekunzwisisa uye nekugashira rudo rwatakaratidzwa naMwari kubudikidza nemuchinjikwa uye kubudikidza naIshe Jesu Kristo. Tinoda kuvatenda Mwari nekuti rudo irworo chinhu chatinofanira kunzwisisa. Masondo apfuura tangatichitaura nhau imwe chete iyoyo yerudo rwaMwari nekuti chinhu chekuti tinofanira kuchinzwisisa uye tinofanira kuchigashira. Zvimwe zvese zvinozova nechirevo kana kuri kuti tinenge tanzwisisa kuti zviro kwazvo kubudikidza naIshe Jesu Kristu. Mwari vakadanyika nokudaro vakatipa Jesu Kristu kuti ani nani anenge atenda maari agozorega kuva anoparara. Saka tinoona kuti tine upenyu hwatakauya kuzopuwa, upenyu hunorarama nekusingaperi, upenyu hwakaiswa muna Ishe Jesu Kristu. Unotaurwa kuna 1 John chapter 5 kubva pavhesi 11, 12 and 13. Inotaura yechiti uyo asina mwanakomana haana upenyu uhu, asi uyo ana Ishe Jesu Kristu ane upenyu husingaperi. Saka tinoda kuti tinzwisise rudo rwuru pamuchinjikwa zvigotibatsira kuti kunyango mukutenda kwedu kana mukunamata Mwari tinovanamata muzvokwadi, nekuti Jesu ndivo vakaitwa nzira, upenyu ndivo vakaitwa zvokwadi. Pasina kutenda kubudikidza naIshe Jesu Kristu takarasika, tiri murima takabati dira panema. Jesu ndivo vakavadira mamba kuti kubudikidza navo tinodzoredzaniswa zvakare kuna Mwari, tigova vana vaMwari vachararama pamwe chete navo nokusingaperi. Zviviri zvitatu zvandingataure panguva ino zvingadudzire rudo rwatakaratidzwa naMwari. Zvekutanga tikatarisa kushoko ravo kuna 2 Corinthians chapter 5 verse 21, tinoona kuti ivo Jesu Kristo vakava chivi kuitira kuti isusu tigonzi takarurama mumaziso aMwari. Jesu vakapfeka kutadza kwedu kose, kutadza kwenyika yose. Vakava chivi vari pamuchinjikwa. Chavakachema Mwari asuduruka kwavari avatarisa vari chivi vachiti Eloi Eloi lama sabbatikani, nekuti Jesu vakanga vakapfeka kuipa kwepasi rose, asi isusu takapuwa chipo chekuti tinzi takarurama mumaziso aMwari nekuda kwezvakaitwa zvatakaitirwa naIshe Jesu Kristu. Tinoona kuti Jesu vakaenda kugehena, vakaenda kuhell kuti iwe neni tikokwanisa kuenda kuheaven. Tinoona kuti iwo Jesu vakauya pano pasi kuti isu tikokwanisa kuenda kudenga. Zvizhinji zvatakachinjaniswa nakubudikidza naIshe Jesu Kristu zvinoratidza kuti zviro kwazvo Mwari vakatida uye Mwari vakada vanhu. Mwoyo yedu ngaizaruke panhau iyi tigokwanisa kuti tigashire nekutenda zvokwadi iri muna Mwari. Kunamata kwedu kugova kunamata kwekurevesa, kutenda kwedu kugova kutenda kwekurevesa. Nesuwo kana tozokwanisa kuratidza rudo kune mumwe nemumwe, tiri kuzviita tichibva pakunzwisisa kuti kunyango takanga tiri vatadzi, asi ivo Mwari vakatida vakatitenga neropa regwayana neropa remwanakomana wavo kuti tigowana upenyu husingaperi pamwe chete navo. Naizvozvo tinautinamati manherano tichitenda Mwari nekuda kwenyasha, nekuda kwerudo, nekuda kwetsitsi dzavo dzinoshamisa. Baba, muzita raIshe Jesu Kristu, tinokutendai manherano. Tinokutendai nekuti makavadira mamba, mukavachibayiro nekuda kwezvivi zvedu. Mukatitenga, mukatipa upenyu husingaperi. Tinonamata kugoneswa kunzwisisa rudo urwu rwamakatiratidza kubudikidza nemuchinjikwa, rudo rwamakatiratidza kubudikidza norufu, rufu rwemutadzi kunyango makanga musingakodzeri, asi makanga makasvinurira meso edu pamunhu kuti munhu agowanawo upenyu husingaperi. Nekuti makatida nokutida kukuru, makatida nokutida kunoshamisa kwamakazviita chibayiro kuti tigowana kudzikinurwa kubva pakutadza kwedu. Tinotenda, zita renyu rikudzwe nekusingaperi. Amen.
Aiwa, tinokutendai zvikuru Apostle Martin Matinenga vekereke yeHis Grace Ministries neshoko ravagovana nesu nhasi. Nemi vateereri, ndokutendai kunge mange muri pachirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya, apo tichakupai chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu
katinoshandisa mune chino chirongwa. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Mhemberero dziri kuenderera mberi muZimbabwe mushure mekunge chikwata chenyika chenhabvu cheWarriors chabudirira kuenda kumakwikwi eAfcon 2025 kanove kechitanhatu kubva mana 1980 chichibudirira kuenda kumakundano makuru enhabvu yemuAfrica aya. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Zimbabwe National Soccer Team yakabudirira kuenda kumakwikwi ekupedzisira eAfcon 2025. Achaitirwa kuMorocco mushure mekuita mangange 1-1 nekenya mumutambo wakatambirwa kuPolokwane nechishanu. Makwikwi eAfcon 2025 ane zvikwata makumi maviri nezvina. Zimbabwe yave nemapoints mapfumbamwe, mapoints maviri pasi peCameroon iyo iri kuendawo kumafinari uku. Mutambi weMotherwell kuScotland Julius Masanis ndiye akanwisa chibodzwa chakaendesa chikwata chenyika ichi kuMorocco uku. Va Adoms Mukwasi avo vaitungamirira chikwata chevatsigiri venhabvu kumutambo uyu kuPolokwane vanoti vari kufara nenyika yese iri kufara. Aimbotambira Cape United uyezve akatora mukombe weleague muna 1996 George Mdiwa anoti maWarriors akafadza uye chishuwiro chavo ndechekuti Zimbabwe iiswe mugungano riri nani kumafinari kwaari kuenda uku.
Takwanisaya kudaro timu yedu iri kutamba zvakanaka, iri kutamba zvakanaka kudaro. Tinovimba kuti kuAfcon ikoko tikaiswa mugrupu riri nanewo tinoenda mberi. Semaonerangu haadhisita ya mtuwezika wa masemi jemje.
Aka, kabeke chitanhatu, maWarriors achibudirira kuenda kuAfcon, mushure mekuita izvekare muna 2004, 2006, 2017, 2019 na 2022. Asi, pese apa Zimbabwe, yata kundikana kubudirira kushika munharaunda yechipiri kubva mumagungano. Murairidzi wezvemitambo Edmond Mutetwa anoti kuti Zimbabwe idarike payakagumira apa panoda gadziriro yakasimba nemitambo yekuedzana masimba nezvikwata zvenyika dzine mazita munhabvu.
Taakuda preparation yakasimba. Hapachada preparation yekuti tinotamba nematims ana Harare City nana Dynamos. Paakuda kuti vanonokemba kudzimwe nyika vanofanira kupinda kana mukembi kwasara kana 4 months uye haichada kuti vanotamba netimu dzakaita sana Mozambique. Paakuda matimu mahombe kuti vanoona strengthness yavo neweakness yavo. Saka preparation taakutofanira kutotanga izvozvo.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaNazimoyo vanowedzerawo vachiti pari kudiwa kutsvagwa mari yemuhoro yevatambi vari kuMorocco kuitira kuti vatambe nemwoyo wese kwete zvekumbura mabasa sezvanga zvichiitika makore apfuura.
Kuda kuti FIFA ikwanise kunyengetedza makambani kuti auyewo achibatsira bhora. Vakomana ava vanoda kuti pavanonotamba vave musteti yekuti pfungwa dzavo dzinei dzakagadzikana ende vachikwanisa kuita basa ravo vakasununguka.
Kekutanga, Zimbabwe ichange ine murayiridzi wemhiri kwemakungwa Michael Nizwe kuGermany uyo ari kuenda nayo kumafinari eAfcon aya. Pese paienda Zimbabwe kumakundano aya yanga ichitungamirwa nevarayiridzi vemuno Sunday Chidzambwa kaviri Charles Mflauri Kalisto Pasua na Norman Mapeza. Iko zvino Zimbabwe yananga kuya kunde kuCameroon uko ine mutambo wegumisira weGroup J neCameroon uyo uriko nemusi wechipiri. Ikapedza neCameroon Zimbabwe inenge yotarisana nemitambo ye 2026 World Cup iyo iri mugungano rimwe chete neBenin, Lesotho, Rwanda, Nigeria neSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa musoro yenhau zvakare. Musangano weSadic uri kutarisa matambudziko akatarisana nedunhu reSadic wakatanga nezuro muHarare unoenderera mberi. Mhemberero dziri kuenderera mberi muZimbabwe mushure mekubudirira kwechikwata chenyika chenhabvu cheWarriors kuenda kuAfcon 2025 kanove kechitanhatu kubva muna 1980 kuenda kumakwikwi epamusoro muAfrica aya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni oweStudio 7 ngesonto mhlaka 17 kuLwezi 2024 ngisithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Abahlali bemadolobheni bathi balokhe bethwele amagabha avuzayo ngokusilela kwamagethi. Inkampani yezesa yisithi ngempela isimo sizaqhubeka sisiba sibi kakhulu ngenxa yemitshina engasebenzi kuhle esitishini seWange.
Hleli sikhulumisana labo all the time bezokhulumisa nalama residents ukuthi besijele ukuthi i-long and short term plans zabo zimi njani.
Inhlanganiso yelwela amalungelo ababalisi ARTUZ ithi iyakhathazeka ngokuthi ilunga layo umnumzana Ronald Bonjongwa ogogekileyo owabotshwa e-Avondale namalunga e-CCC ulokhe engakakhululwa ngemali yesandiso e-bail elabanye abotshwa labo.
Njengomuntu odinga ukuhlala enakekelwe anikezwe ithuba sosigebenga asomuntu olembali embi umuntu ozifundiselayo
kwezemidlalo. Sixoxalo wake waba ngumdlali webhokso uJesse Kapenya.
Abazinikele ebhoreni bora you can make a living out of it, they make their impact. Aba bephumelele bakwazi ukuphuma bedlala emazweni. Ibhora yitalenti oyiphiwe uNkulunkulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Izakhamizi zithi zilokhe zithwele amagabha avuzayo ngokusilela kwamagethi. Inkampani yezesa yisithi ngempela isimo sizaqhubeka sisiba sibi kakhulu ngenxa yemitshina engasebenzi kuhle esitishini seWange njalo yona esalungiswa. Phezu kwalokho, izesa ithi uhlupho lolu lukhwezelwa ukuthi isitishi seCariba asimpompi amagethi eneleyo ngenxa yokusilela kwamanzi. Ukuze sizwe okunenga lolu daba, sixoxe lomnumzana Thabani Ndlovu, unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association.
Uhlupho lwamagethi lutholisa nzima abantu kakhulu, ama-residents kanye nama-business. Kuyahlukumeza kakhulu ngenxa yokuthi abantu bashona bengenamagetsi hambe kuseni ngo-5 aze kubuye ngo-12 ngo-11 every day and akuna explanation ukuthi kungani amagetsi ehamba kanjalo ngoba akuye abantu sebelele avuke futhi ekuseni ehamba abantu besalele. So amagetsi sengokushaja amafoni nje kuphela lakho sometimes awabuyi. Kuyahlukumeza kakhulu izakhamizi lama business lawo bachana behleza abantu emabhizinisini and sibona ukuthi kuyahlukumeza kakhulu even ama investors they can't come to invest in a place engelash certainty ukuthi amagetsi abakhona nini and amande njengama fridge abantu abawelidayo njalo sikhangele lama fridge abantu abalimithi yabo elihlala emafrijini. Kuyahlukumeza kakhulu khulu sesizamile ukuthi sikhulumisane la izesa but hayi explanation yakhona basitshela ukuthi akulamanzi eCariba nemtshini ifile eWange ukuthi ilunga nini and kugcina ku-affecta kakhulu futhi ngamanzi amanzi ikhansil yabikhana ukuthi izesa nxengekho abakwanisa ukuthi bepampe amanzi uwafaka uma-reservoirs so kuya-affecta kakhulu njalo angazi ukuthi uhulumende usithembisani ngoba ngesesikhangelele kuye ukuthi ayenze iplan njengokuthi ilizwe liqhubekele phambili.
Njengenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi, yiphi imizamo eliyake liyenze yokuthi lixoxisane labaphathelane lalolu daba esingathi ngama stakeholders?
Njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sihleli vele sikhulumisana lawo ama stakeholders njengabo zesa lawo Bulawayo City Council, wonke nje ama stakeholders akhangelane lenhlala kahle yabantu. I-problem ekhona ngezesa abakhala ngayo kakhulu, bakhala ngokuthi eCaribbean vele amanzi malutshwane, amanzi asephansi ye njalo lewange ihlalile ama breakdown all the time. So bakhangelele ukuthi maybe izulu malingana kungaba lobubelo kancane, ngoba lathi sesikhangelele lona izulu njengoba linganiyana kulezi nsuku. Kodwa sihleli sikhulumisana labo all the time, bezokhulumisana lama residents ukuthi besitshele ukuthi i-long and short term plans zabo zimi njani. Ukhansil yena ukhala ngokuthi amadamu vele awakho amanzi emadamu ngenxa yokuthi izulu alinanga last year. So wonke umuntu uyakubona nje lokho, but i-long term plan yabo, i-plan yabo yokuthi bezama ukuthi bethathe amanzi asemtshavezi balethe koBulawayo. So yenge parliamentary visit ebikhona ebizo-checka ngesimo samanzi, kuvunyelwane ukuthi iBulawayo City Council izama ukuthi ingezelele ama-pipes, ekhuliswe ama-pipes aletha amanzi koBulawayo asuka emtshavezi. Nawuthi yiyo idamu elingani lila amanzi okwamanje, kodwa lakho sesikhangelele ukuthi izulu line njalo. I-council ikhuthaza ukuthi abantu bezama ukusebenzisa amanzi ngokunanzelela okukhulu kakhulu, be-reporte ama-leaking pipes. Lathi siyakhuthaza kakhulu ukuthi amanzi agcinwe kakhulu engadlaliswa. Ngiyabonga.
Lowo ngumnumzana Thabani Ndlovu, unobhala jikelele wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, esixoxelayo ekoBulawayo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-ARTUZ ithi iyakhathazeka ngokuthi ilunga layo umnumzana Ronald Hontongwa ogogekileyo wabotshwa e-Avondale eHarare ngenyanga kaNhlangula lonyaka elamalunga e-CCC ulokhe engakakhululwa ngemali yesibambiso eye-bail elabanye ababotshwa laye. Umthethwandaba kamantshi ngolwesihlanu wedlulisele phambili kumhlaka 22 kuyona le inyanga isinqumo sokuthi ababotshiwe labo abagoqela umnumzana Jameson Timba bekhululwe nge-bail. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiqhube nomnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli se-ARTUZ.
Thina njenge-ARTUZ sikubona kuluncindezelo olukhulu ukuthi abe-Avondale laba baqhubeke lokhe bevalelwe. Sikhangela lokuthi icala abaliyilo abalibotshelwayo alikho mgceke, ngikunakanelwa nje kumbe kuhlukunyezwa kwabantu, behlukunyezelwa bekuhlukunyezwa ngabantu abafuna ukwalela ezikhundleni. Okunye mfuna sikukhangele ngumbalisi uHontongwa olilunga lethu le-ARTUZ, ngumuntu okhubazekileyo emzimbeni esesakukhuluma kudala lelo yaselacela kaningi kaningi ukuthi njengomuntu odinga ukuhlala enakekelwe kanikezwe ithuba. Asosigebenga, asomuntu olembali embi, ngumuntu ozifundiselayo, umuntu okhubazekileyo, umuntu ohlonipha umthetho lelungelo loluntu eZimbabwe. Okukhangelelwe ukuthi nxa sikhangele yena ngumuntu okumele ukuthi ngawuthonisiswe esuka ekhaya ukuze athole ithuba lokube vakatshela emtholampilo. Kule zinto eziningi esezimehlele lapho ahlala khona, nanxa ehanjiswa ngezimoto useke wawa emoteni, ugeza nzima, uhamba nzima, konke lokhu.
Libona ingani amagqwetha enza konke okusemandleni abo ukuthi bekhululwe lapha?
Okwenzakalayo manje beyalile ukubanikeza ukuthi bethonisiswe besuka emakhaya kusitshengisa ukuthi akulani lokona kwabo kodwa indlela yokuthusela wonke umuntu onakanelwa ukuba uyisitha sikahulumeni uyisitha sezanu-PF ngqo ngokunjalo ke amagqwetha asenza umsebenzi omkhulu lokho eqhubeke senza umsebenzi omkhulu kodwa ngenxa yokuthi thethwandaba wethu sowathunjwa kulutshwana abangakwenza kulutshwana abangakulandela ukuze laba bantu bathole ukuthonisiswa ngendlela ekahle bathole ukuthonisiswa bevela emizini yabo bathole ukuphathwa kahle sithi ke thina icala licala kodwa umuntu unxa engelacala icala ukumgcina emtolongweni okungekho emthethweni njengalokho esikubona kusenzakala kulaba be-amvoteni impindamuva yingozi yiso isicebiso engasinikeza
lo umnumzana Themba Kuyemoyo isikhulumeli senhlanganiso ye-ARTUZ exoxelayo ekobulawayo ibandla leZANU-PF lihlezi lisithi alingeneli ukulokho okwenzakala emthethwandaba kumbe kwamanye amabandla ezombusazwe osekhethwe ukuba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uphakathi kokukhetha iziphathamandla zikahulumende wakhe kulandela ukunqoba kukhetho lokudinga umongameli njalo abanye basola isisindo salabo abakhethayo ukuthi bephathe ingatsha ezimqoka ezifana lezomvikela lezemthetho ukuze sihlaziye lolu daba nendlelo zikamnumzana Trump sixoxa lomnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula ezombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust
ukuthi sibone ukuthi hayi kade sikukhethele amelika yokuqhubeke kuhle kakhulu zange sibone ukuthi lawundawo ngomjalo wona kube khona kulwana umnyaka uTrump ephuma esikhundleni kodwa sithanda ukuthi unazeli sabantu yikuthi uTrump ngumuntu othanda ukuthabisa abantu so ngezinye indlela ngumuntu wana u-appeala to ama-emotions abantu ngumuntu ongaza kube kwazi ukuthi engenzani kodwa kesinoli sikunazele kakhulu ukuthi injongo yabe yakuqala kuzaba yikubhidliza lokho kade kuthe kwabunjwa ngama-democrat so usengenza noma yiwuphi umthetho akumbi noma yiwuphi umthetho asayenga noma yiwuphi umthetho ozakwenza ukuthi okade kuvunyelwane i-administration kade ikhona akuhlehlise Themba kuteza kunandela ekuthiseni kwakhe laphana ukuthi u-Obama wayejiye imithetho ethize kodwa ekufikeni kwakhe bathe bayededa so athesi kungaba njalo
abanye njalo bathi imithetho yemelika ayiphuleki masinyane kulama-strong institutions okokuthi obusawo kanyeke wazenzela santando ungabona lokhu kusenzakala yini nxa umnumzana Trump engafuni ukufaka yakhe imithetho engakhwabithwanga abaningi
khonokho yinto kade siyikhule sikwazi kodwa-ke singakunanzela okwenziwa ngutrump ngalwana mnyaka engafuni ukwehla esihlalweni yinto engazayenzakale e-amerika njalo siyakunanzela ukuthi i-amerika besikwazi ukuthi ilizwe wathi ungasozibona khona umuntu engine espeta ngamawidi esenza lokuyala lokhana besikudakazi ukuthi yinto eyenzakala emazweni abantu abansundu ngapho kuthi ongadevelophi abantu abamnyama kodwa sikubonile kusenzakala khona kela kutshengisela ukuthi lanxa i-amerika lama-institutions a-strong ukuthi umuntu ngazangene but ulandela izinto okuyamele ukuthi azenze ngezinye indlela vele i-amerika ngalokuthi ibe lilizwe lama-institutions anjani aqinileyo ukuthi umuntu ufika alandele khonoko okufakwe phansi kodwa i-trump wakwephula kumbe khona ku-trump watshengisa ukuthi i-amerika iyafanana namanye amazwe loka kuyini kungenzakani so lanxaku lama-strong institutions kodwa-ke sebengaku khonokuthi bona bathile imithetho njengoko abakwezinayo ibhidibhidezeza sibona ngalona nyama so so kwaveda sokayo ukuthi hhayi nayi i-amerika lilizwe labantu so bengabantu benakuthi beliphukeelizivumo kaadlandiwa ngeke kudala khona li i-amerika siyazi iyimother of i-democracy kumbe iyiyo sibili edengisa ukuthi ukubusa kwenziwa njani kodwa u-trump kwephulile kona khonokho so umbuso ka-trump akula muntu ongafungathi lokho ngiyaphazi ukuthi angazakakwena engenza loba kuyini u-trump so abantu bahlale bekwazi ngoba kuyini embusweni kaTrump yenzakala
lo ngumnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula izombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust esixoxelayo ecingweni ekobulawayo ngesizwe eziphathelane lamasiko.
Sigcina amasiko wethu,
sigcina
amasiko wethu.
Ningalinjani zulukandaba endaweni zonke zomhlaba ezijiyeneyo. Lo umthembo sithembayo uGift Dube. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhlanje ngixoxa lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe, umlondi wembali zesintu. Gobalanda ngiyakubingelela uhlelo.
Dube ngabe indlane nabalaleli.
Ya lati siphilile. Akusitele Gobalanda. Lapha siyabona ukuthi uphathisa nyathi udlule emhlabeni. Abantu bazamkhumbula ngani sibili?
Dube mawucabanga ngoba kuphathisa umlondi wembali njalo futhi engutithala kithi thina into esakhulayo. Mhlawumbe ngicabanga ukuthi abantu abaningi kakhulu bebekhangelele kakhulu kuye ngendlela obekafundisa ngakhona isintu. Ngobuningi sizomkhumbula ungananzelela ubaba uphathisa abesithembe yena kakhulu endaweni ezifana nenhlahlandlela, indawo ezifana labogadadi. Ukuphu kanye lohulumeni naye futhi ubesiza kakhulu nxa ukuthi kulama research owadingayo ngendaba zesintu ubesiya kuye kwazi ukuthi amlekelele amsize kakhulu ngendaba enjalo.
Ye manje njengoba sejonile ke ubaba uNyathi pho abantu kumele bamkhumbule ngani njani futhi
ube ubaba uphathisa abantu bazamkhumbula kakhulu ngendaba yokufundisa kwesintu kakhulu because manje ukuthi simthole omunye umuntu ofana lobaba uphathisa sokunzima besinabadala abafana labo baba uPonti Mhlanga nabo sebesithile nobaba uphathisa naye sesithile so sokufanele kithi sina inta kakhulu ukuthi sokufanele sibambe siqine sibambe kulapho owayesithiye sikhona noma kathi singakaqeqeshi ngokupheleleyo endabeni lezesintu zokufundisa kwamagugu akithi kodwa nguye umuntu ade sithembele kuye kakhulu nathi sokusele ukuthi manje sisale sibonisana nabantu abafana nabomayibongo onkana abantu abanjengabona labo.
Ye siyawubona lawe ukuthi wenza umsebenzi wona lo wenziwa ngubaba uNyathi odluleyo pho uzawubamba njani usuwedwa khona?
Ube kunzima kakhulu because ubaba uphathisa umuntu obesenza i-research kakhulu ubebhala izingwalo ngicabanga ukuthi uzifika boma 50 something ingwalo bekazibhala ubaba uphathisa ubengaveli ebhale ngoba exoxele kodwa ngumuntu ubehamba ezefika endaweni ngicabanga ukuthi 5 months back uhamba azozwafika eZambia ezama ukuthi enze i-research ngokunyamalala kwenkosi uLobhengula loba kade kungakacaci kahle ukuthi indlela leyo besayenza ngayo i-research iyimpumelelo yini yikho lokho okutholileyo noma cha. So sokusalele kithi ukuthi sikwenze sokufanele lathi sikhuthale ukwenzela ukuthi singaphambanisi laba ababuyayo umuva njengobaba uphathisa bebhala izincwadi wenze ukuthi omlando bonke ababhale izingwalo bangalenzi iphutha bebhale izinto mhlawumbe bebezixoxelwa kumbe bebesizwa endleleni ngoba ungananzeleli imbali yakithi ziningi kakhulu ngendaba zokuxoxa kwabantu kodwa kufuna umuntu onjengayo ubaba uphathisa okhutheleyo ukuthi ungathiwa ilitshe elinje libhalwe lathiwa uyahambe efika khona afika lishuthe isithombe ebhale ngalo ngoba esikile ezisehle endaweni leyo. Uma kukhulunywa ngomtswiri wepupu lapho kwanyamalala khona inkosi uBhengula ubaba uphathisa ubehambe efika kulowo mtswiri abone lezivalele izimbobo zemfonto lapho kuthiwa abelungu ababedlula khona. So kufuna umuntu onjalo. So kuyuthi especially kithi thina uMayibongwe labomathema yikho kufanele ukuthi sizame ukuthi lathi sizame ukuhamba ezinyathelini zilaba uphathisa kwenzela ukuthi khumbula umuntu oyenza i-history oyenza i-research njalo ofundisa abantu bafokasa kuye kakhulu. So wena walenza iphutha walahleka wabalahlekisa abantu basala belahleka besiya khona lapho besiyawela kulowo mphutha. So baba uphathisa zohlala simkhumbula nje ukuthi sesingawayenzi amaphutha sihambe zeke entweni efana layena lena kade hamba kuyo.
Ye gqiba khonapho ngamaphutshane kakhulu
mina engakuto baba uDube ukuthi endabeni zomlando akho kuyananzelela ukuthi manje baningi abantu abavukayo lapha bethi bavuselela isifo baningi kakhulu abanye asikwazi ukuthi baseqinisweni noma mhlawumbe bathatha ama-chance. So kufanele ukuthi ma sikwenza sikubambe kahle singathatha ama-chance ngokuthi ubaba uphathisa nyathi sehambile ubaba uPonti sehambile sesifuna ukuthi sifeze inhloso zethu esifuna ukuzifeza kodwa siyenze i-research epheleleyo eleqiniso phakathi ukwenzela ukuthi abantu sibaziqhakulele okuyikho. Kumbula ukuthi lezincwadi lezingwalo esizibhalayo mhlawumbe zizofundwa ngabantwa bethu muva abalandelayo.
Ye lo-ke ngumnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe, ingcwedi kwezembali, uyazilonda kakhulu imbali zesintu. Sibonge kakhulu Gobalanda, ungathela kusasa baba.
Ngiyabonga baba uDoli.
Haye, simalapha kusigaba samasiko lokuphila kwabantu siku zonke. Ngithemba lokuthi siyahlangana singabaphiliyo ngeviki ezayo. Ngibalise moyeni, ngithemba sithembayo ukeep stube. Lilani.
Lobo lokoko. Kangele zinye zizi. Ziyawagcina masiko. Kangele manyama. Bayawagcina masiko.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Sike sathi sihlangana ke ngesikhathi esedluleyo safunda uZakharia chapter 1 inimaka 3 leka 4. Ukwenzela abangabe babekhuthile sizathi ngokhawuleza sibone ukuthi kuthiwani kufundeka kanje verse 3. Kepa isho wena kubo uthi usho kanje uJehova Sebaothi uthi buyelani kimi usho uJehova Sebaothi ngiyakubuyela kini usho uJehova Sebaothi verse 4 ningali njengawoyihlo abaprofeti bokuqala abamemeza kubo bathi usho kanje uJehova Sebaothi udake nibuye ezindleleni zenu ezimbi nasezenzweni zenu ezimbi kepa kabalalelanga kabangiqaphelanga usho uJehova. Lapha uJehova ngokuloba kwaZakharia uyakubona ukuthi kukhona ongahambi kuhle. Sike sakhuluma ngomndeni ngemuli ngabantu abasegumeni kodwa kuyaphumela ngelangaphandle kungena emphakathini endaweni zonke lapho kulabantu abantu sebathanda ukwenza izinto ezimbi bahamba ngendlela ezimbi abazibonayo ukubana indlela zabo ziyaphambanisa sengitshele nihlala kahle yabantu abanye wazi babone begqoka amasudu behamba ezimota ezikanokusho eziphezulu bangaba ngomama laba abagqoke bathela ngisho lamakha adulayo kodwa izindlela zabo zimbi lezenzo zabo zimbi konoku abakwenzayo okubi izenzo zabo lezo lendlela abazenzayo kuyagcina kusenza labanye abantu abangelani lalokho abakwenzayo bengena enkathazweni laba bagcwele inkohlakalo benza kubana ingqubela phambili yabantu yesizwe yesigaba ibuyele emuva ngenxa yezenzo ezimlendlela ezimbi abantu sebagcwala ukuthi ukuzithanda bona bodwa kabasanakekeli labanye sengitsho abafelokazi lezintandane labantwana abaswelayo labantu nje makhaza abaswelayo laba abathi bayazuza bezuza ngendlela ezimbi ezitshekileyo ezigobileyo ezingakhwabithekiyo abadla baze bathi abawuthiyileyo bathiyele izinja ufice umuntu epheka ukudla okukhanya ukuthi ngasoza ukuqede xa kusela nike mhlawumbe izinja zakhe yekuhle ukunika izinja ukudla kodwa ke ekwenzeni kwabo lokho kudla okunye kuyabe kubuye ngendlela ezimbi uJehova uthi ebantwini ngithi sonke njengesizwe kake sibuyeleni kuye laye uzabuyela kithi nazi senza ububi sihamba ngendlela ezimazombezombe ezizigwegwe ezibonakalayo ukuthi lo mazenza lezo zinto lendlela lezo ahamba kuzo uyazazi uNkulunkulu abesekutshela thinta unembeza wakho lanxa ususithi unembeza kakho uyakutshela kubi kubi okuhle kuhle abantu yikho wawuzwe labantu bethi iqiniso liqiniso ibhathi kalihlohlwa baningi abantu inkokheli ezijiyeneyo abaphathi bemisebenzi abaphathi bezigaba sengitsho nje labonabo abaselaphayo ezibhedlela abanye babo bakhohlakale ngendlela imanza indlela zabo ayisizo xa umuntu esiyakelatshwa ababoni isigulane babona imali labantwana bezikolo nxa besiya ezikoleni ukuze incwadi zabo ziqondiswe belokothwa yikumawa abanye babona imali ebantwaneni bona abancane. Akula kuthi ngubani nengi labantu indlela sezizimbi. Abanye abantu bayabandlulula bayakhetha abantu kakuqedakali. Phuma endleleni lezo ezimbi lezizo zakwezimbi ziyenyanyeka kazikhwabitheki uyazazi. Lalela ungakhombi omunye ngomuntu. Khomba ngaphakathi kwenhliziyo yakho uqondise indlela zakho lezo ezimbi ubuyele kuJehova. Uthi buyelani kimi lami ngizabuyela kuyotsho njalo Jehova. Labo abazimiseleyo kabavume babuyele uJehova laye uzabuyela kuwo. Impilo ibe yimpilo ebuhlekileyo. Asiqhubeke Baba Thixo engcwele sicela amandla ezifiso zobana sibuyele kuwe. Wenzela ubana lawo ubuyele kithi ngoJesu ngiyakhuleka amen.
Sibonge umfundisi Thande Nkosi Mkandla ngokusipha uhlelo vuselela umoya. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wenzemidlalo uEzra Chisa Sibanda uxoxa nomdlali wenguqu wake waba nodumo edlalela iqembu leHighlanders leqembu lesizwe lamaWarriors uDesi Kapenya. Asizweni ingxoxo yabo.
Ngesikhathi sakhe wayevimba emuva edlala ibhola ezingeni eliphezulu, abalaleli bathanda ukuzwa imbali yakho Dezi.
Ngizalelwe eHarare but ngikhulele koBulawayo, ngafunda koBulawayo. Ngaqala ukudlala ibhola ngathi ngaqalisa esikolo eprimary. Kwaya ngahamba la ku secondary ngazoqalisa ukudlala ngazodlalela Young Blood, i-team eyayisemagulegule. Nasuka lapha na Young Blood, i-team yangama juniors. Nasenziya ku-corrugated. Ngithe ngisuka ku-corrugated nasenziya ku-Highlanders.
Esadlala okha iqembu lebhosa lathanyela labhuqa amaqembu amaningi e-Premier League. Nedatha lenkezo eziningi eZimbabwe.
Ngiwine ama-championship ayi-5 ngidlala ku-Highlanders. Ayi-4 awokuqala ngawina. Sukusela ngo-98 kusiyafika ku-2003 ngazosuka kwa-Highlanders ngaphenduka futhi ngawina enye i-championship le team yabo mkhokheli i-championship M-S5.
Abadlali benguqu abaningi bathi bengathatha umhlalaphansi bazitholele bengasebenzi bengela mali njalo iningi liyadubeka. UDesi yena wayafundela uqeqesha okwamanje uphatheka ekulolongeni abakhulayo.
Okwakathesi ngisebenze eFalcon. I'm a coach that side and I'm also working that side.
Ukaphenya lomlayezo kubadlali benguqu abasakhulayo ngokuziphatha besadlala inguqu.
Into nje engafuna ukuthi ngikhuthaze abafana abadlala ibhora kathesi ukuthi njani abazinikele ebhoreni. Ibhora, you can make a living out of it. Abazinikele ebhoreni bafake everything that they had. In that short time kumele bazinikele, they make their impact. Ababe phumelele bakwazi ukuphuma bedlala emazweni. Ibhora yitalent oyiphiwe uNkulunkulu, just express yourself.
Ukaphenya uthi yena lomdlalo wenguqu bazadlala ikufa. Ngabuyele emuva uyaphambili kuhokha. Igawula Mwenza Chila Sibanda weStudio 7.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho. esikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Abahlali bemadolobheni bathi bathwele amagabha avuzayo ngokusilela kwamagetsi. Inkampani yezesa isithi ngempela isimo sizaqhubeka sisiba sibi kusalungiswa imitshina ehluphayo esitishini seWange. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalise ARTUZ ithi yakhathazeka ngokuthi ilunga layo umnumzana Ronald Hondongwa ogogekileyo owabotshwa eAvondale eHarare lamalunga e-CCC ulokhu engakakhululwa ngemali yesibambiso eyebheyili labanye bakhe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlangano sithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.